Mari iyi hurumende yapiwa mamirioni 15 nezviuru mazana masere zvemadhora. World Food Program yapiwa mamirioni 6 nechidimbu, kwozotiwo sangano Restart Network rawana mamirioni 10 emadhora. Vachitambira mari iyi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatichabatsira vanhu mumatunhu 21 kana kuti mhuri 550 munyori mubazi ravo vaGeorge Guvamatanga vaudza Studio 7 kuti ishuvire yehurumende kudzivirira matunhu ese kubva kunzara.
Saka tichange tichiona kuti inowedzera mapapata kuda kukure rino kuti tiwedzere kuti tikwanise kuti tichikavha kana kudzivirira madistrict edu ese anenge akakwana.
Mukuru weWorld Food Program amai Francesca Elderman vati mari yavapiwa ichabatsira mhuri zviuru 200,000 mumatunhu 3 uye vati vakapinda muchirongwa ichi mushure mokunge vaona matambudziko aikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Mari iyi taiwana paine nguva uye ichaita kuti tikwanise kupa vanhu chikafu chavanoda kuti vasafe nenzara.
Start Network iyo inoshanda munyika ina muAfrica yati muZimbabwe inoshanda mumatunhu anoti masvingo, Matabeleland South neMidlands. Mumwe mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwevanhu iro rinotungamira kugoverwa kwechikafu munyika vaClifford Matorera vati mari iyi ichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu chikafu.
Tichange tichitenga chikafu chinoenda paindividual in a household, yatikangoti 10 kg per each individual in the household.
Sachigaro weboard reAfrica Risk Capacity Dr Anthony Maruping varumbidza Zimbabwe nekutora matanho ekudzivirira njodzi nekukasika pamwe nekushanda nesangano ravo. Mamwe matunhu achabatsirwa pasi pechirongwa ichi iBoera, Mudzi, Zaka, Lupane, Cholocho, Kariba neMount Darwin. Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nenyika dzakawanda kusanganisira Britain, Canada, America, Germany neSwitzerland. Nyanzvi munyaya dzekubatsira vanhu nechikafu uye vakamboshanda nesangano reRed Crescent Care, Reverend Forbes Matonga vatenda rubatsiro rwauya nhasi, asi vakati pachiri kudiwa mari yakawanda kana zvichienderana nechikumbiro chakaitwa nehurumende.
Vanenge vachagona kubatsiridza zvakafanana nezviri kuitwa zvemadiridziro nezvimwe zvakadaro, totoramba tichikunya dzisimbe kuti tiburitsewo chimwe chinhu, tisawanikwe tichibva tangokumbira zvose.
Zimbabwe yakatarisa nenzara inotyisa zvekuti vanhu vanodarika mamirioni 10 vari kuda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakatoisa chikumbiro chemari inoita mabhiriyoni 3 nezviuru 300 zvemadhora US 3.3 billion kunyika dzekunze, makambani, vanhu pamwe nemasangano anopa rubatsiro kuti ikwanise kutenga chikafu uye kutsvagawo dzimwe nzira dzekurwisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.